Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Muleri vati vakuraone avo vanova zvemurongo wemusangano wevechidiki muMDC Alliance vadzoserwa kuti rongo zvichitevera kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Tiri kudare redzimhosva nhasi before justice wamambo. Dare redzimhosva raramba chikumbiro chatati nacho chokutaiwa mutongi wedare repasi wakaresha paakaramba kupa vakuraone. Vakaramba kutendera vakuraone kubhadhara chibatiso. Saka vakuraone vanofesa mhosva dzatingati mbiri dzavanopomerwa inonzi criminal nuisance. Vanoti kwanzi vanonzi vaiimba kambo, vakasekuleta kambo vachiimba pavhidhiyo kekuti kana tabvumirwa napapa kubvisa munhangagwa ichavanhoroondo. Then yechipiri vanonzi vakaenda kumashava vakandoisa matombo murodhi nokupisa mataya. Ndo mhosva dzavanonzi dzavanopomedzerwa.
VaMureri vati mutengi wedare aramba chikumbiro ichi achiti vakuraone vakapara mhosva yakafanana neimwe yavanayo iri mudare apo vakambopuhwa mukana wokutongwa vachibva kumba. Vati vachataura navakuraone kuti vakumbire dare ritange kutonga mhosva dzavo nechimbi chimbi. Mutauriri weMDC Alliance Masvingo vadirector ramba vati havasi kufara nemutongo wapihwa nedare.
Zvabuda pamutongo waitwa naJustice wamambo uno kumasvingo hazvina kutibata zvakanaka semusha wemasvingo MDC Alliance, nokuti mhosva inopemedzerwa vakuraone imhosva tokotoko yokungoni kwai vakaimba parufu nokuti nzwe kwai vakavhara umwe mugwagwa wokumusha kusina kana wakamboni kwakana nemunhu kuvafungidzigwa kungota ndiye kuraona wakazviita voti kwai wakazviita ari paneimwe mheo yemhaka yekutuka mutungamiri wenyu. Zvaitika zvangotirangaridza mashoko kambotaurwa nawazvo vokare pavanga vachiri relevant pavakatiwo echirungu endai court. A prison is a place where bigger criminals keep smaller ones.
Mukuru musangano rekodzero dzevanhu reman 365 vatatenda Bhaloyi vatiwo dare rachikora kodzero dzavakuraone nekuvanyima mukana wokubhadhara mari yechibatiso.
Tinotoshamisika nazvo isusu nokuti tinoona kuti ava ndikanzila anomirira vanhu uyezve hatinyatsi kunzwisisa kuti mhosva yacho yakapara ndeyei, but tiri kushamisika kuti munhu atova ne 2 weeks achingori kuseri uyezve tinonzwa kuti haasi kutonzwa zvakanaka. Sazvino zvinotova zvinototirwadzawo pachedu because tinenge tichifira kuti munhu kodzero dzake dzinofanira kuremekedzwa uyezve atofanira kuti tinzwisisa kuti nyaya yacho iyi ari kumbopomedzerwa ndeyei because nyaya yacho hatisi kutoinzwisisa kuti ndeyei. Saka tinoti kodzero dzake ngadziremekedzwewo, ngaatongwe achibva kumba pane kuti aramba achigara ari kuseri kuu pane mhosva isinganzwisisi kuti ndeyei.
Vakuraone vanotarisirwa kudzoka mudare redzimhosva reMasvingo Magistrate mangwana panyaya yavo yekutanga iyo yavakanyomba mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachivapomera mhosva yekuondonga nyika. Vakuraone vakasungwa musi wa31 July muMasvingo vachipomerwa mhosva yekuratidzira uye kutuka vaMnangagwa. Mune imwewo nyaya, kanzuri yeguta reMasvingo inoti yaomerwa zvakare nekuita basa rayo zvizere nenyaya yekushayikwa kwemafuta emotokari izvo zviri kuita kuti itadze kutakura marara nemamwe mabasa akakosha. Meya weguta vakoreni Maboke vati kushayikwa kwemafuta kuri kukanganisa mabasa avo izvo zviri kupa kuti vagare vachinyunyuta.
Challenge yatinayo City of Masvingo panyaya yeservice delivery yekunyaya kutikanganisa inyaya yekushayikwa kwefuel. Maservice station mazhinji ari muno Masvingo ari kuda kuti timabhadhare fuel in foreign currency. Asi challenge yatinayo seguta foreign currency iri kutinetsa kuwana nokuti kuti tiwane kutenga fuel inondotakura marara kana kuatenda some of the issues the service delivery zvinenge zvichida kuti tinowana mari yacho titopuwa mari yachona nevagari. Vagari vachona vari kutibhadhara nezvemudhola. Saka panozotinetsa manje kuti tiende kumusika mutema kundotenga foreign currency nekuti foreign currency hatitendedzi kuitenga maererano nemutemo uripo wenyika. Saka ndozvo zvikuru zviri kutinetsa. Saka tinombozowana fuel apo nepapo ndo yatii tingozoshandisawo titi kana tikambowanawo garaji ratipawo shoma iyoyo ndiyo toshandisa kumbo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rinombidzai magurupi ravati kanzuri inofanira kuona kuti yagadzira dambudziko rekufambiswa kwebasa izvo zviri kuita kuti vagari vaomerwe neupenyu.
Vagari Nyaya iri kutaurwa necouncil every day yekuti service delivery kukompromisewa nenyaya yekushaikwa kwefuel haisi kutibata zvakanaka. Tiri kuti mari iyoyo yavari kucollecta zvinovatanga kucollecta in US dollar or even in RTGS ngavaende vanotaurana nemaproviders efuel vapiwe means dzekuti vanenge vachibhadhara kana ingava on account basis tiwane service delivery. Iye zvino mukatarisa mudzimba inhunzi dzoga, marara oga, hakusi kugarika, mvura hakuna nenyaya yekuti vari kuchema efuel. Iye zvino mukatarisa mablockages emasewage akawanda mucommunity, dambudziko ndiroro rimwe chete, ngoma ndiyo ndiyo inyaya yefuel. Zvino tichasvika rini kwatichingochema nefuel kunze kwekuti vatsvage solution?
Vagari vakawanda vari kuchema chema zvikuru vachiti kusatakurwa kwemarara, kushayikwa kwemvura pamwe nekutadza kugadzirisa kwepombi dzesuweji dzinenge dzadhuuka kunogona kuwedzera kuparara kwezvirwere zvakawanda kusanganisira chirwere checovid-19 mudhorobha. Takamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godwin Timba.